Musangano kuti nivo wakafamba zvakanaka seZimbabwe senyika takanga tiripo tizoteerera Director General achipa nhoroondo yekuti gore ranga rakafamba zvakadii Zimbabwe tikarespondawo tikataura especially nyaya dzeemployment neissues dzeclimate change tikakontributa mune nyaya dzese dzanga dzichifamba dzinobata vashandi vashandirwi nehurumende saka musangano uchiri kuenderera mberi hausati wapera inini saminisa pango panga pakakwana saka ndakatodzoka ndakumusi
asi honorable mupfumira wamwe anenge wanga wachichema chema kuti chikwata changa chimirira hurumende chinenge chakati kurei nyika isina mari
hachisi chokwadi musangano uyu ndoonetwa kamwe chete pagore unobatanidza nyika dzese delegation yakaenda haina kusiyana neinochienda makore ese kunoenda minister semutungamiri weminista kunoenda OPC, Office of the President and Cabinet. Deputy Secretary, vachinonzwa zviri kukurukurwa nekupawo mazano kuitira kuti zvatinogadzirisa kuno zvipindirane nezvinodikanwa nenyika yose neILO. Kwakaenda miriri yePublic Service Commission. Public Service Commission is the biggest employer in the country at the moment. Saka chairman wePublic Service Commission anofanira kuti aende achinonzwa zviri kutaurwa maererano nezvekushandirana nekushandirwa. NASA kune nyaya dzesafety ende NASA iorganization inobatwa nevashandi vashandirwi nehurumende ende ndo vanobata nyaya dzesocial security inova imwe issue hombe yesocial security nechidiscaswa kudeliver and that has happened all days hapana chitsva chaitika ipapa and then vashandi vaunions zcpu yanga ine vanhu vayo vairi vakaenda ethics council yemacivil servants president wacho akanga aripo ndatosiya variko vanovirira mateachers variko saka asfiles iam concerned is a very least delegation takatoreducer maofficials anobva kuministry and as you can see ndingatodzoka permanent secretary vakatoenda paapaya chiti chii tinofanira kuti tiende tiri lini saka zviri kutaurwa nesocial media handikakwanisa kuti nditaurirane nazvo hachina delegation haina kuita unusual its quite a normal delegation kungoti this time all arms of government all arms dzemaunions dzinoenda kuti vanonzwa kuti zviri kufamba sei maererano nenyaya dzelabour ndozvandingakwanisa kutaura pari zvino
ko zvanga zvichimbo gunun'unwawo
nevaimwe nyaya issue nyaya irimwe issue iripo ndeyekuti tichibva kuno tinenge tichitaura setripartite handiti isu takabva kuno takasunga sehurumende nenyika tasvika ikoko pane vakada kuti Zimbabwe iiswe palist yemaoffenders tikatomboiswa paprovisional list asi tichinzi handi tine forced labour muzimbabwe handizivi ndokuti kwairi forced labour muzimbabwe but zvakazoongororonza kwapasina nyaya tikabva tadiswa palist zvisina kufadza vaya vanga vamboita kuti tiiswe palist but ndo zvinongoitikawo makore ese kuti munogona kuiswa palist isu tafanirange muri palist vanenge vaonekanzi vanokodzera kuramba vari palist vanoramba varipo and it's the first time Zimbabwe yatisiri palist yemaoffenders ende tofara chaizvonaizvozvo
angati Zimbabwe iswe palist iyi ndiani maimupfumira
haisi hurumende haisi hurumende zvandingangotaura kuti haizi hurumende because anenge aku zvamiri apa ndini but nyaya yanga ichaurwa ndeyekunzi kuzimbabwe kune forced labour kuti nditi forced labour kupi kwacho ndakushaya